tiri kutanga toda kupa kutenda kuna Mwari kuti ari kunzwira nyasha. Hatinasa kunzwisisa kuti izvo mafactors api ari kusakisa kuti izvo tinzwire nyasha dzakadai. Nokuti hatisiri palockdown vanhu varingofamba famba. Asi nyaya yokuti takabuda maholiday tikapedza maholiday, I think ndoiri kunyanya kuita kuti izvo manumbers dagara ari low. Vana vechikoro zvakare vanenge vari kuchengetedzwa muzvikoro imomo, asi pane zvimwe zvikoro zviri kuita macases andofungidzira kuti haasi kuripotwa. Saka zvinhu zvatoda kukurudzira hurumende kuti aiwa ngati investei mari yakawanda mukutesta. Panenge paitika disaster yakadero ngati testei tispray tidaro. Saka kumwe kudzika kwemanhamba yedu kugona kunge iringori nyaya yangoti izvo hatisi kutesta chete.
Totarisawo kuti vanhu vari kubayiwa nhomba yekutanga, tiri kuona kuti vanenge vakati kwirirei tichitarisa nezuro kwakabayiwa 12,440. Zvii zvamungataurawo pavanhu vaakubayiwa nhomba yekutanga?
Ndoda kurama ndichizokorozwa kuti vanhu vedu vanoda information kuti vawane confidence munhomba iyi. Zvino vanhu vaakuenda vachiita maconclusions avo vachiona vanhu vakabayiwa kudhara kuti nhinga akabayiwa achiri right, hapana zvakashata zvamboitika kwaari. Izvo zvakuvapa confidence yekuti vabayiwewo. Vari kuonawo vamwe vakuru vachibayiwawo nhomba mupublic vakaita sana president. Zvinogona kunge zvichipawo vamwe vashomawo futi confidence yekuti vabayiwe. Saka manhamba ari kubayiwa ari kukwirira zveshuwa, nokuti vanhu vanenge vane confidence, havana chavana chakashata, hapana ati afa nenhomba. Kana aripo akafa hatisati taziviswa nezvazvo, saka confidence yevanhu iri kukwira.
Kuuyawo nyaya yekuti vari kubayiwa nhomba yechipiri, Dr. Madzorera, vanenge vari kurambawo vaine ushoma. Zvii zvamungataurawo panhomba yechipiri apa?
Ya, nhomba yechipiri tinofanira kurangarira kuti vanhu vaakubayiwa nhomba yechipiri yezvino ndo vanhu vaya vakatanga kubayiwa nhomba ichakubayiwa iyi. Vaive vashoma mazuva aya, mucharangarira kwaigona kubayiwa vanhu 50 pazuva kana 70 kana 80. Saka takatanga very slowly. Zvino very slowly iyoyo taakuiona manje panhomba dzechipiri. Asi nokufamba kwenguva ichaenda ichipika ichiratidza kubayiwawo kwevanhu vakawanda kwaakuitwa nhomba yekutanga izvi.
Pane vamwewo vari kukurudzira kana kuti vane pfungwa yekuti dai zvaiita kuti nhomba iyi inge ichiiswa kana mumasejari, nekuti vanhu vanenge vachiti pano noona chiremba wake obva angoudzwawo kunzi pano tiri kubaya nhomba, zvinokwanisa kuti nyika ikwanise kubaya 10 miliyoni vairi kuda. Imi munotiwo nepfungwa iyoyo?
Iyo ndoo pfungwa yakanaka chaizvo, uyezve ndoo pfungwa yatakaona ichishandiswa nedzimwe nyika. Kana tichida kubaya vanhu 10 miliyoni tinofanira kubaya vanhu vanosvika kuma 70,000 a day. Hurumende iri yega yaizvikwanise ngavashandise maprivate surgery, maprivate hospital ari willing kuita izvozvo ende akawandisa, vanhu vese vari willing. Zvinotibetsera kuti kurumidza kusvika nhamba yedu ye 10 miliyoni izvozvo.